Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa neZuro vakaita musangano mukuru kuChovani kuChiredzi uko kwakapindwa neZuru neZuru zvevanhu. VaChamisa vakati vacharamba vachirwisa kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena.
Dziko rataita vanhu havanogona kumira because tinovaziva kuti havaende kunorima vakafanana negudo risingaite kana badza. Atinoona rakarara munda nokuzvimbirwa. Chidibati vaenda national committee. Tisose mudzito, tisose chikirimbani. Chokubata vanobama election. Chikirimbani chedu chiri papi. Chiri pakuti ballot paper tichada kuona kuti robha papi. Riri kupurindwa papi. Riri kupurindwa nani. Uye nguvani.
Chinda baba chinda. Kukula.
Chori testa, chori wongorora, choita kuti tiwirirane neballot paper ratiri kushandisa. Kuitira kuti patinonovhota, hakuna anovhotera panhu panzi pachinja.
Vakativo havasi kuzopinda musarudzo kana vasina kuona gwaro revavhoti.
Hatisi kuzobvuma nyaya yekutiende kuelection tisataona voters roll. Tari analyzer kuona kuti hapana zvichukwana here nezvidhoma nemagoritoto. Takatakanye vatsamba, takaita demonstration, harikati vapera takati chaita matowns ese. Ende hatigumiri ikoko kana vakaita nharo tinobva tavharisa nyika yose. Hatozvigona kungoti nhasi hatinawo kufamba.
VaChamisa vakaudzawo vanhu ava kuti iko zvino kwave kuda kuti vechidiki vanotemwa dzinobva ropa vatungamire nyika. Panyaya yesarudzo dzemapuraimari dziri kuitwa mubato ravo idzo dziri kumboita mutauro, VaChamisa vakati sarudzo dzinofanira kuitwa zvakanaka pachisarudzwa vanhu vanodiwa nevanhu.
Ndataura ndikati ripoti tiri kuida. Wese akarova munhu mumusangano akabatwa kuti munhu iyeye ndinhingi. We do not want you in the family of Democrats. Mazvinzwa here vatora nyika? Mazvinzwa here? Sarudzo tinofaratidzwa munhu wese ane mufaro. Toketa munhu anobva muwanhu. Ndiye akunotipedzera kudya zanu pf. Saka kubva kumakandera urikuziva zvandiri kutaura nekama mp nedadi demokrasi. Mazvinzwa here?
VaChamisa vakatiwo chitsvambe kuvatungamiri venyika kuti vadzidzire mitauro yakasiyana-siyana.
Vatungamiri vanofanira kudzidziswa malanguages ese anoita kuti vatungamirire vanhu vachidzwa malanguage avo. Saka nyaya yesign language nakati patinoenda pese tichasungira kuti paitwe sign language nokuti we take it for granted kuti mazimbabwe ese anonzwa uye anoona. Tokwana kuda kumeka sure kuti we are persons with disabilities sensitive.
Vakatiwo nyaya yeuori ndiyo yauraya nyika.
Takasunungura nyika muna 1980 asi patakaisunungura takaisungirira. Takaisunungura kubva mumaoko evachena vashoma ndobva taisungirira maoko evachena.
Vakazoenderawo mberi nekudaidza mumwe murume akadzingwa basa saJeregadi mushure mekunge anzi ainge avakoka kuChiredzi.
Unozadza zvinoita kune mhare dzakasimba vanoshuvira zvinhu zvakanaka. Ukoma ndoda kuti kubva nhasi tei tichanda muri pedyo panopera maelection muchida kudzokera basa renyu munodzokera. Kana musingadi muchida kufamba napurezidendi mofamba napurezidendi.
Vachitaurawo nezvegwaro revavhoti iri, sachigaro weZimbabwe Electoral Support Network vaAndrew Makoni vanoti zvakakosha kuti vanhu vawane gwaro revavhoti vasati vaenda kudare richasarudza vachakumirira mapato akasiyana-siyana.
Dambudziko guru chairo riripo ndorokuti nomination court iri kusvita musi wa14 June. Nhamo iripo chaya ndeyekuti kana ndiri candidate ndinofanira kuchiziva kuti vachandisupporta pa pandino submita mapapers angu ma registered voters here andikwanise kuita izvozvo kana ndisina kuona voters roll.
Asi munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti veMDC Alliance vanoda kutora basa reZimbabwe Electoral Commission.
Isu seZANU PF hatina dambudziko nokusapuwa mukana wokuona kuti zvinhu zviri kudhindwa kupi. Hatina tinotrusta isu zeki kuti inoita basa rayo zvakanaka. Vezeki vane zvikonzero zvavo zvavari kuonera kuti hazviite vanoona sekuti interference nesecurity yezvavanenge vari kuita.
Zimbabwe iri kuita sarudzo mwedzi unouya musi wa30. Kunyange hazvo vanopikisa nemamwe masangano ekunze vari kuongorora sarudzo vari kuti pane zvakawanda zvinoda kuitwa kusanganisira kubudawo pachena kwezeki nezvegwaro revavhoti. Vezeki vanoti vachaona kuti paitwa sarudzo dzakachena. Nyika dzakabudirira kusanganisira America nedzimwe dziri mugungano reEuropean Union dzinotiwo dzichatanga kudyidzana neZimbabwe zvakanaka ndokunge yaita sarudzo dzakachena.